manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 22/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakasvika patakaachiita miting ndobva vatanga kuda kushandisa mafoni kurekodha. Vanhu vakabva vamira vachiti hazvingagoni chivatinozai pana patiti nechikeruru vachiramba kuti hatiriuba pamuchikisabo ndiri vagari vomuno aibva zvokuti musangano weTriple C wakazikanwa namapurisa saka imoto ichii hatiwi pamusangano peizanza zvinotoda kuzva zvamunotaura
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change ropomera sangano rinoshanda rakazvimirira Forever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ mhosva yekukanganisa musangano waro kubhikita. Indiwe mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change mudunhu remasvingo dziri kupomera sangano rinoti rinoshanda rakazvimirira Forever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ mhosva yekukanganisa kuitwa kwemusangano waro wekutsvaga vamiriri musarudzo dzegore rino wakaitirwa panzvimbo yezvitoro zvekwamukore kuward 8 kubhikita nezuro. Sangano refaz rinonzi nevamwe nderevasori uye rinotsigira pamwe nekushanda nebato rinotonga rezano PF. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakaitika panguva iyo vamwe vagari vemumaruwa mudunhu remasvingo vari kupomera sangano rimwe chete iri mhosva yekufamba mumaraini vachitora mazita evanhu vose vava nemakore makumi masere kana kudarika vakanyoresa kuvhota vachivatyidzira kuti vavhotere bato rinotonga pasarudzo dziriko muna Nyamavhuvhu wegore rino. Nhengo dzeTriple C dzinoti vechidiki veFAZ vaitungamirwa nevakuru vavo vakumbira iziki pamwe chete navaitoni kotora vakasvika pamusangano uyu vakabudisa mishina yavo yekurekodha dzaitika vachiti vabva kuFAZ uye vanotenderwa kupinda misangano yose. Imwe nhengo yeTriple C yaiva pamusangano uyu vataurai mukore vati nhengo dzeFAZ dzakakumbirwa kuti dzibve pamusangano uyu asi dzakaramba dzikataka kuita mheremhere kusvika vazochinja pekuitira musangano uyu.
Chokwadi kuti FAZ yakavhiringidza musangano kana kuti wandingati an internal process yeTriple C yaiitirwa kuward 8 Bigita South pamukore business center musi wa21 May. Vanhu veFAZ vakauya paiitwa musangano weTriple C vachiti hatibvi pano toda kunzwa kuti muchataura zvechii nokuti isu tine masimba okuti hapana patinotadza kupinda.
Ngoye komiti iri kutungamirira kusarudzwa kwenhengo dzeCCC yaifambisa basa pachirongwa ichi vaJefferson Chitando vatenda kuti sangano reFAZ rakavhiringidza musangano wavo apo vaita chirongwa chekupeta kusarudzwa kwenhengo dzichamirira bata ravo munzvimbo dzemakanzuru pamwe chete neparamende.
Vakasvika patakaachiita miting ndobva vatanga kuda kushandisa mafoni kurekodha. Vanhu vakabva vamira vachiti hazvingagoni chivatinozai pana patiti nechikeruru vachiramba kuti hatiriuba pamuchikisabo ndiri vagari vomuno aibva zvokuti musangano weTriple C wakazikanwa namapurisa saka imoto ichii hatiwi pamusangano peizanza zvinotoda kuzva zvamunotaura.
Mumwe wevakuru veFAZ ari kupomerwa mhosva iyi vagotora varamba kuti vakanganisa musangano uyu vachiti vaigovawo pazvitoro panova pakaitirwa musangano uyu.
Aiwa hatiisi zvinhu zvakadaro asi kuti tinge titongoripowo generally it's a business center tisikaisi nzvimbo yekuti iward center or whatever it's a business center jena business center saka titaitongofambirawo zvedu pabusiness center though we are under FAZ of course torina nguva yekuita izvozvo because hatitotenderi kuinda kuya zvinhu zvakadaro.
Vagari vemunzvimbo dzakaita sekwagutu bhikita zaka nechiredzi vari kuti sangano refaz rakasarudza vashandi varo vatatu muwadzi yega yega avari kufamba mumaraini mavo vachitora mazita evanhu vose vakanyoresa kuvhota. Vamwe vakaita savatalentisha vekwabhasira kwaguti vanoti izvi zviri kutyora kodzero dzevagari vekumaruwa avo vanofanira kusarudza vatungamiriri vaanoda pasina kumanikidzwa.
Vakomana nevasikana vefazi ava vari kufamba village by village vachizounganidza mavillage members vachivaudza iwo kuti vota henyu zvamakasunungukazi kuti musangano ukadyiwa tinosangana, SANU-P F ikadyiwa tinosangana. Zvinova izvo zvakonzeresa even commotion maraini vabereki vachanzwisisa kuti vodii.
Vanhu ava vanotyidzira vechidiki pamwe chete nevabereki kuti vakavhotera mapato anopikisa vachasangana nemhirizhonga yakasimba inodarika yakamboitika mugore ra2008. Nekudaro vanofanira kuvhotera bato rinotonga. Vakafanira kubata chigaro chemutauriri weTCC mumasvingo vadirekitaramba vasoropodza izvi vachiti fazi haifaniri kuvavhiringidza zvirongwa zvavo pamwe nekutyidzira vagari kumaruwa.
TCC hatikugwara nokupindura leader fazi kumaintena purezi emusangano wedu wedijition zvakashata mwemwana mangu vate zvekupatura zvinhu zvati handipindiri vaiadze also coming in kuzvinhu zvetribuzia esi hatinei navo zvavakaita vakatikavarira zvikurusa.
Hatina kukwanisa kuwana divi remutungamiriri wefazi munyika vavo tatapfuma nei sezvo nharembozha yavo iri kunzi haichashandi. Sazigaro webato rezanup f mudunhu remasvingo varobson mavhenyungwa vati havatauri pamusoro pezviitiko zvesangano refazi vachiti isangano rakazvimiririra. Sangano refazi ndo rakatungamirira sarudzo dzemapuraimari dzekutsvaga vachamirira bato rezanup f musarudzo dzegore rino, asi vakawanda mubato iri vanonzi havasi kufara nemabatirwo akaitwa basa nesangano vachipomerwa mhosva yekudzika vanhu muzvinzvimbo vachisiya vakasarudzwa nevanhu. Izvi zvinonzi nevamwe vanoongorora nezvematongerwo enyika zvinogona kuita kuti bato riri kutonga risavhoterwe zvine mutsvimdo mune dzimwe nzvimbo. Ndakamirira studio 7 mumasvingo. Dini Kodzi Mutimba.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vasimuka nhasi vakananga kuEgypt uko vanonzi vakokwa nemumwe wavo mutungamiriri wenyika iyi vaAbdel Fattah el-Sisi. Bepanhau reHerald rinoti rwendo rwavaMunangagwa kuEgypt riri kusanganawo nemusangano wakakosha weAfrican Development Bank kana kuti AFDB Summit uchaitirwa kunzvimbo yekutandarira yeSharm el-Sheikh kwakare kuEgypt uko vanonzi vaMunangagwa vachaita musangano nevamiriri venyika pamwe nemasangano vakakweretwa neZimbabwe seurongwa hwenyika hwekuedza kupedza kubhadhara zvikwereti zvayo. Musangano webhengi guru remuAfrica uyu unonzi watanga nhasi uye uri kupera nemusi wechishanu svondo rino. Svondo rapera, hurumende yakaita mumwe musangano uri pamusoro pezvikwereti zveZimbabwe uyo wakapindwa nemutungamiriri weAFDB Dr. Akwin Adesina pamwe nevaimbo vemutungamiriri weMozambique vaJoakim Chisano ava vari kutungamira muhurukuro dzekuti Zimbabwe igadzirise zvikwereti zvayo. Sangano reUNICEF richishanda nemapazi ehurumende anoti revashandi nemagariro akanaka evanhu pamwe neremukati menyika kuburikidza nehofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General's Office vari kufamba mumisha yekumaruwa vachibatsira kusimudzira kuti vanhu kunyanya vechidiki vari kunzvimbo dziri kure vava nemagwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificate. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Zvinogona kushamisa kuti kune vanhu vanozvarwa vokura kusvika pakuita vana nevazukuru vasina kuwana magwaro ekuzvarwa kana anoratidza kuti ndivanani, asi izvo zvinowanikwa kunyanya kumaruwa akawanda emunyika kusanganisira kucholocho mudunhu rematevelen north. Mbuya Margaret Marandure Nyati, avo vane makore makumi manomwe nemana ekuberekwa vanogara kumvunjana kana kuti ward 13 pedyo necholocho center uye vanoshanda sadamba nevana kana kuti child care worker vachishanda pasi pebazi rekugara zvakanaka kwevanhu. Rimwe rebasa ravo nderekubatsira kuti vana vasina magwaro ekuzvarwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana kusanganisira kupesana kwevabereki muwanano vawane magwaro aya.
Vana vanenge vadhampiwa vakusauthi nedhaura apo vana vanodhampiwa muno vanenge vachikwa habazi wangu ndio vanotobatsira pane nherera nenge akasigwa complete asina vabereki tobetsira vose vana vanotambura
amai Simangele Ndebele avo vane makore makumi mashanu ekuberekwa vanogara mumusha weFC Mucholocho uye vanoshandawo sachild care worker vanofamba vachikurudzira veruzhinji kuti vatorese vana kunyanya magwaro ekuzvarwa Dzimwe nguva vanotoita zvekusvika pamisha yavanoziva inenge ine vana vasina magwaro aya uye vanoti kune vamwe vabereki vanoratidza kusada. Amai Ndebele vanoti mukita basa ravo dambudziko guru ravanosangana naro nderekuti vanofamba mitunhu yakareba vasina zvifambiso. Mbuya Marandure vanotsinira.
Tinoda transport. Tikapiwa mabhasikoro okufamba padhuze nemota dzokuinda kure. Transport ndiye atochema nayo. Ne training yokuti vacha vanenge vachipinda vazive kuti basa rakanangana nei.
Va Nicholas Maposa ndemumwe mugari wekumuchina kana kuti Ward 10 uko kunogara vanhu verudzi rwechisan chinove chinhano makiromita makumi maviri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwecholocho center. Vanofara kuti vana nevamwe vanhu vemunzvimbo iyi vari kuwaniswawo magwaro ekuzvarwa. Taedza kubata vaHenry Machiri mukuru webazi raregistrar general asi nhare mbozha yavo yange isingabatiki. Hatinawo kukwanisa kubata vekumahofisi UNICEF munyika kuti tinzwe kuti chirongwa ichi chiri kufamba zvakadii. Asi mafigiro akabva kumahofisi ebazi remagariro evanhu akanaka ari mucholocho anoratidza kuti pane vana vari pasi pemakore gumi nematanhatu vanopfuura zviuru zvitatu nemazana mashanu nemakumi mana 3542 vakawana magwaro ekuberekwa kana kuti birth certificate kekutanga uye vanhu mazana matanhatu vapfuura makore gumi nematanhatu vakawana magwaro kekutanga. Nzvimbo yecholocho nedzimwe mumatunhu ematevereland nemidlands dzine vanhu vane chitsama vasina magwaro nekudawo kwenhoroondo yegukura hundi. UNICEF iri kubatsira hurumende nechirongwa ichi nerubatsiro rwakabva kuhurumende yesweden rwemari inosvika madhora mamiriyoni mashanu emari yekuamerica iyo iri kushandiswa mukutsigira mabasa emadamba nevana kana kuti child care workers nezvimwewo zvakasiyana-siyana. Chirongwa ichi chiri kuitwawo kubhikita chimanimani nechipinge mukubatsira vakarasikirwa nemagwaro avo panguva yemafashamo yecyclone idai. Ndakamirira Studio 7 pacholocho center ndini Kudzanai Musengi.
Kunyangwe hazvo mapato ari kurwisana muSudan akanyorerana chibvumirano chekumbomisa kurwisana nemusi wemugovera kuSaudi Arabia kuitira kuti masangano anopa rubatsiro zvikuru rubatsiro rwechikafu akwanise kufamba munyika iyi achigovera rubatsiro hondo inonzi ichiri kuenderera mberi. Nhumwa dzinobva kumapoka maviri ari kurwisana anoti emauto enyika nechikwata cheRapid Support Forces dzakabvumirana pamusangano wakaitwa muSaudi Arabia svondo rapera kuti vambomisa hondo kwevhiki asi chibvumirano ichi chatadza kuremekedzwa. Saudi Arabia yakabatana neAmerica mukuedza kuyananisa mapato maviri aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paSwane University of Technology kuPretoria muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Hondo iri mukati menyika yeSudan iri pakati pemauto enyika iyi nemamwe mauto ari kudaidzwa nezita rekuti Rapid Support Forces yanzi imbomira kwechinguvana ichiitirwa kuti vanhu vagone kuunzirwa chikafu uye zvimwe zvakakanganisikwa zvakaita sezveutano uye nemvura nezvimwe zvakadaro mumadhorobha zvigone kuzoserwa mukupuwa vanhu.
Mungati hondo iyi iri kubata sei vagari veimomo muSudan?
Hondo iyi ihondo yakanganisa ugaro hwevanhu nenzira dzakawanda kusanganisira kubvisa vanhu pavanga vagere zvingadaro vachienda kune dzimwe nzvimbo dzeSudan kusina hondo kana kuti vachitobuda munyika yeSudan zviri kunzi kunyika yeEgypt ndo kwanyanya kuenda vanhu vakawanda vari kupotera vachitiza hondo iri muSudan. Zviri kunzo pafiwa kusvika pazuva ranhasi nevanhu vanodarika mazana manomwe uye kwakakuvara vanhu vanodarika zviuru zvishanu. Kurava kuti hondo iyi ihondo yakanganisa zvakawanda mukati memagariro evanhu. Vamwewo vakabvunzwa pamusoro penyaya yehondo iyi. Zvizvarwa zvemuSudan zviri kuti zvaneta nehondo iyi nokuda kwekuti ugaro wemhuri uri kukanganisika. Vari kutiwo upenyu semaziro avaihuita hondo isati yatanga hwakakanganisika. Kungava kuti vanhu vari kuenda kumabasa, kungava kuti vanhu vari kuita izvo zvaiva pararamo, zvinhu zvisaitiki nokuda kwehondo yaitika. Saka zvatiri kuona ndizvozvo zvekuti hondo yakanganisa zvakawanda mukati menyika yeSudan, yakanganisa ugaro hwevanhu.
Nyika dzakadai seZimbabwe dzingadzidzei pahondo iyi yatiri kuona iri kuitika muSudan?
Nyika dzakaita seZimbabwe nedzimwewo nyika dzine runyararo pari zvino dzinoda kuti dzidzidze kuti hondo hachisi chinhu chakanaka. Vanhu vanoda kuti vagarisane murunyararo, vagarisane nenzira inoita kuti runyararo rwuripo rusakanganisike. MuZimbabwe tiri kuona takatarisana nesarudzo dziri kuuya idzi, chimwe chiitiko chinogona kuti vanhu vasawirirane, chiitiko chinogona kuti pagone kumuka kuwirirana. Naizvozvo chandingade kukurudzira muZimbabwe, mapato ose zvavo kusanganisa nehurumende yeZimbabwe, ndechekuti ngapaitwe zvinhu zvingaite kuti runyararo rwuripo rwukanganisike.
Vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza, vanodzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa, vari parunare kwakare kuSouth Africa naMarvelous Musanganya wewe Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanochengetedza mhuka muKenya vesave the elephants, sangano rekuBritain rinobatsira kuchengetedzwa kwenzou muKenya, vari kushandisa nyuchi kudzinga nzou kuti dzisaparadze zvirimwa zvevarimi munyika iyi. Mikoko yenyuchi idzi inobatsirawo zvakare kuwanisa varimi ava mari kubva muhuchi nenamo. Vatim Scott vanomirira South Carolina mudare reSenate muAmerica, vari vebato rinopikisa reRepublican Party uye variwo senator wechitema webato iri vega, vazivisa nhasi kuti vari kuda kukwikwidza musarudzo yekutsvaga achamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa gore rinouya. Vanhu makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 vanonzi vafa nechirwere chekorera munyika kubva zvachatanga muna kukadzi gore rino kusvika pari zvino, uye huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chemanyoka ichi hunonzi huri kukwira zuva nezuva, apo chirwere ichi chichinzi chave kupararira kumaruva. Izvi zvinoteverawo kufa kwevanhu vatatu svondo rapera kwachirau mudunhu diki reZimba kumashanaland West. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rakazivisa kuti svondo rakapera chete vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi maviri vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera. Huwandu hunodarika vamwe mavhiki ose kubva zvatanga chirwere ichi kubva musi wa12 kukadzi gore rino. Vanhu makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vakabatwa nechirwere ichi nemusi wechishanu svondo rapera woga. Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti kunyange huwandu hwakakwira svondo rapera hazvisati zvasvika pakaitisisa. VaMujiri vanoti vave kudzidzisa vagari vose kusanganisira nevekumaruwa nezvinodikanwa kudzivirira chirwere ichi.
Mumba wetu weministry ine maprovincial medical directors, semadzidzisi medical officers, semahealth promotion officers vari on the ground kudzidzisa vanhu kuti chirwere ichi chinonii, tinodzivirirwa sei, uye kana varwara unoita sei. Saka vanhu ivava variko, vagara variko mumagusha ikokoko, mumacommunities, mumavillages, zvose variko vachidzidzisa vanhu.
Amai maudi kanda washika vekwa zvimba vanoti vari kupiwa chenjedzo yekuti vasamhoresane zvekubatana maoko kusaitira tsvina pese pese uye kuti vawanze utsanana pamvura yekunwa nezvekudya.
Vanzi musamhoresane, lazi musaitire tsvina pese pese. You want to be just smart.
Chirwere chekorera chinonzi chave kuwanikwa kumaruwa, uko chinonzi chakauraya vanhu vatatu kwachirawo svondo rapera, vamwe vanomwe vachinzi vari kurapwa vari panzvimbo yakachengetedzeka pachirawo. Vagari vekwachirawo vanoti vanofunga kuti chirwere ichi chakaunzwa nevatendi vechechi yeJohani Masowe, avo vavanoti havabvumirwe nechitendero chavo kuendesa varwere kunorapwa kuchipatara sekutaura kwaamai Sinodhi yaChirawu. Asi mukuru wechechi yeJohani Masowe, uko kwakafira munhu wekutanga nechirwere chekorera mudunhu rekwaChirawu, vaJustin Sichole, vanoti kuenda kunorapwa kuchipatara isarudzo inoitwa nemutendi pasina kumanikidzwa.
Ndirangidzwa munhu kuenda kuchirwere, saka muchiona kuti munhu achiti ari kuda kuenda kuda kwake achidzoka. Nuda kwake anatoka kuda kwake achiende nuda kwake kwetu kiti ai chakaba kuti ufinda uchimbata chimtukudi kamtona kana nhasi yezvo kamukafamba hizi nokuda kusangana nemaposo mahi yatiri kupiwo.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi, vanoti muHarare zvinhu zvakagadzikana sezvo vanhu vari kuita vashoma munzvimbo dziri kurapwa varwere vekorera dzakaita seBeatrice Road Infection Hospitals, iyo inonyanyozivikanwa nerekuti paNazareth.
Wasvika zvikazvinezvi, seems like the situation is stabilized, meaning the book we do have cases and we are one or two, but not zvakatanga zvichiita nezvi. For example, muNazareth hospital, there are only 5 patients admitted.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reWorking Group on Health vaitai Rusike, vanoti chirwere chekorera chave kupararira kumaruwa nekuda kwekufambidzana kwevanhu vachibhakachirana, uyewo vanhu vave kungotengesera pese pese nekuda kwenyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka. Vanosike vanoti zvibhorani zvinogara zvakafa, izvo zvinomanikidza kuti vagari vatsvake mvura munzvimbo dzisina kuchena.
Toyawo zvekare dzimwe nguva zvibhorani zvinofa kana kupira mvura, vanhu vozenge zvakare vaakunochera mvura kumifuku, dzimwe nguva vachinochera mvura isina kunyatsochena, isina kunyatsochengetedzwa kumatsime aya asina kuchengetedzwa zvakanaka, izvo zvinogona zvekare kuvaisawo panjodzi. Saka zvoreva izvo kuti mabasa edzidziso, kunyanya takatarisana nyaya yeutsanana, zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti anga achisumudzirwa nekumaruva kwese nekuda kwekuti korera haisi kuwanika mudhorobha chete, iye zvinezvi yapararira nekumamisha.
Panyaya yemakereke asingabvumire nhengo dzavo kuenda kuchipatara, vanosvike vanoti hurumende inofanirwa kutaurana nevakuru vemakereke aya kuti vaone kukosha kwekurapwa kana varwara uye kugara pakachena.
Tinoona kuti dzimwe nguva tine vamwe vaya vanopinda makereke aya asingabvumidze kuti vange vachienda kumakirinika kunorapwa. Zvinenge zvakakosha kuti hurumende inge ichiita hurukuro nemisangano nevakuru vemakereke ivavo, ichiedza kuvakurudzira kukosha kwekuti kana vachinge vasangana nedambudziko ringave remudumbu, vange vachiendawo kupi, kumakirinika vachinorapwa. Uye pavanoitira magungano avo emakereke paya, pange pachigadziriswawo nyaya dzezvimbuzi, nyaya dzekugeza maoko nenyaya dzemvura.
Pane zvino vanhu vanosvika churu chimwe chete nezana nemakumi masere nevasere kana kuti 1188 vari kurapwa munzvimbo dzakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira mhuri kuti dzikurumidze kuendesa vadikani vadzo, zvikuru vana vari pasi pemakore mashanu, kuzvipatara kana zvaonekwa kuti vari kupisa muviri zvakapfuurikidza. nyanzvi dzinoti kupisa kwomuviri uku kunogona kuzokonzera kugwina gwina nekuita sekunge munhu avhiringika pfungwa, izvo zvinozokonzeresa kurasikirwa kweupenyu. Kudonha kana kugwina kwemunhu uku kunokonzerwa nechirwere chepfari kana kuti epilepsy. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti kana muviri ukapisisa zvakanyanya, uropi hwemunhu hunoguma hwave kuroverana mudehenya remusoro.
Kana mwana ukaona akugwina temuzi yachikwira, zvotadza kuti urwere hwacho hwatidzike hwatinyanye. Tinokurudzira kuti mumhanye nemwana kuchipatara nekukurumbidza, nokuti mafibrile convulsions akanonokerwa kuitika. Brain dzemwana dzinochirovera mumusoro imomo, zvinoita kuti atinoti pressure yemumusoro ikwire zvakare. Kana pressure mumusoro yakwira, zvichatanga kukonzera kuti mwana iyeye aite maproblems. Anokwanisa kuguma aita kana maproblems akaita sana cerebral palsy, anokwanisa kuguma aita cabbage, inoda kuti brain dzakanganisika nekuti manonoka kuendesa mwana kuchipatara. Temperature ichikwira, brain dzichikuvara.
Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachiti vabereki ngavasavhunduka kana vaona mwana achigwina-gwina, asi kuti vamhanye naye kuchipatara.
Tinoona zvakare kuti mukamiya kunonokesa zvakare kuendesa mwana kuchipatara akatadza kurapwa nenguva, mwana anokwanisa kuguma ashayika nekuda kwemafibrile convulsions kana nekugwina-gwina kwanenge achiita ikoko. Saka mukaona mwana uyu akugwina-gwina, aine flu kana chikosoro kana chichaya kana mudumbu, temperature yakakwira, timhanyai naye kuchipatara nekuti zvinenge zvichitadza kuti urwere hwake hwatidzikei zvakanyanya. Saka musavhunduke, musatima mhepo, musamhanya naye kunganga kana kumaprofita. Mhanyai nemwana kuchipatara mukaona mwana anga agwina-gwina. Zvinobatsira kuti akwanise kuwana rubatsiro nekukurumbidza, apore nekukurumbidza.
Bishop Cuthbert Nyaruvenda vanotungamirira sangano reZimbabwe National Practitioners Association vanoti vanosangana nevarapwa vane dambudziko iri vakawanda, uye vanokurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dziendese varwere ava kuzvipatara kana vapedza kuvashandira.
Chirwere ichi chinonzi zerasi tinochiziva, vamwe vanochitaura nepakawanda. Chakafanana neanonzi mafits, kuti munhu anongogwina-gwina. Vamwe vanototi tsviyo, tinotochirapa zvakanyanyisa. Wozi ukapisa stereki miri unogona kuita machances ekugwina. Icho chinorapika asiri dangerous, nekuti chinoda nyanzvi dzinonyatsoziva mushonga. Saka n'anga nemaprofita tovakurudzira kuti vakaita zvavanenge vaita unga vaendese munhu kuchipatara, kuti vazhinji vanoshaya nacho.
Asi mazvikokota munyaya dzezveutano nemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti hongu matenda ose ane tsanangudzo pakurapwa nenzira dzechirungu, asi kune mamhepo anovhiringidza utano hwevarapwa ivava.
Zvinoitika kuti kana munhu asina nhoroondo kana yemaseizures, hongu anokangoita maseizures kana kuti pari dzogona kutoita wese kana even kana kufa. Aita pfari idzodzo, asi kazhinji-zhinji inowanzoitika izvi kana aine chivanho chinenge chaitika. Chiriko chivanho chokuti munhu anogona kukanganiswa nemweya yakaipa, asi zvogova nebiological interpretation.
Chiremba vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira chinoi mudare reparamende Dr. Peter Mataruse vapawo pfungwa dzavo maringe nezvedenda iri.
Kugwina-gwina saka vanenge vamuva vachigwina kana atofa hazvioneki papostmortem. Vakangoonekwa kuti vakafa neasphyxiation nekuti vaishota oxygen malungs acho nemagams nechi zvinenge zviri bluu zviri deoxygenated. But kuti uti akafa nemaseizures afa very difficult to take. Seizures muvana vazhinji inovadza kukonzerwa netemperature.
Ongororo yakaitwa nesangano reEpilepsy Support Foundation of Zimbabwe mugore ra2014 yakaburutsa kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu 500,000 vanorarama nedenda reepilepsy munyika. Gore negore nyika dzinopembera zuva reInternational Epilepsy Day musi wa2 kukadzi, uye sangano reWorld Health Organization rinotiwo vanhu mamiriyoni makumi mashanu 50 million vanorarama nedenda iri pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk nhasi na8 PM manheru, apo tiri kutarisa nezvemamiriro eupfumi hwenyika pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu. Panguva yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa kuti hurumende yavo ichatora matanho vose anokodzera ekudzivirira mutengi. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reCCC ropomera sangano rinoshanda rakazvimirira reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ mhosva yekukanganisa musangano waro kubhikita nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosimuka munyika vakananga kuEgypt uko vachanopinda musangano weAfrican Development Bank. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gift Dube.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhla ka 22 kuNkwekwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umiswa umhlangano webandla leCitizens Coalition for Change kukhethwa khona abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Ebanki rate yabo iba phansi kithi ngcenge 70%. Nxa singasiqathanisa iUS dollar lebond lakithi lapha, nxa unganika i-$1 iUS dollar kunika i-18,000.
Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe.
Ngakade beqale bakhuluma lati first enqakade sizaba leminyimbono kuzaba nzima ukuthi kwakhona umuntu ebhadale i-30 days, kuyabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona.
Bazonde okumangalisa abantu obulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota enzikini edolobho leli. Sokulabantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha okuzihluba ijwabu ebusweni. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change athi abakunhlanganiso yeForever Associates of Zimbabwe baphazamise umhlangano wabo eBhikita izolo lapha kade bedinga abazabamela kukhetho lomakansila lamalunga edale lephalamende kukhetho oluzayo. Bathi amalunga eFAZ akubikwa kuthiwa adlelana lebandla elibusayo bafike ku-Ward 8 baphazamisa ubukhetho khona amalunga e-CCC phansi kohlelo lwe-consensus candidate selection. Abakuhlanganiso yeFAZ umnumzana Kumbira Iziki lomnumzana Edson Kotora kuthiwa bebekhokhela abatsha abaphakazamise umhlangano lo. Kodwa uGotora utshele iStudio 7 ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba baphazamise umhlangano lo. Loba kunjalo abakubandla leCCC bathi luqhubekela phambili uhlelo lwabo lokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo. Siphoswe ngodaba lolu lonkosikazi Ellen Jeriyedenga ubona ngezokhetho kubandla leCCC.
Uhlelo lethu olokudinga abangasimela ephalamende lekhanselini luhamba kuhle kakhulu. Esesikwenzile njengebandla ukuthi sibe lama-citizen caucuses kuma-province ayi-8 elizweni ngaphandle kweBulawayo leHarare. Kuma-provinces lawa sisenelisile ukuthi izakhamizi kumbe ama-citizens basinike abantu abangathi abangaba bathathu abangakwanisa ukuthi simela ePhalamende kuleCouncilini. Njalo kuvikile ephelileyo like ugoqela njalo lanamuhla silama ward assemblies lapha inkokheli ezebandla zingena kuma ward ziqoqisana labantu ngalokho okumele bakukhangelele kukhetho eluzayo. Njalo sibonisana lokuthi uhlelo lokudinga abameli olwama-candidates lumi njani lapho okulezikhenqe kumbe lapho okungabe uphambanisekile kulungisiswa njalo kuma-ward assemblies zona lawa. So far ahambe kuhle sibili njalo sesikhangelele uhlelo elokuthi siqalise ama-citizen caucuses ethu kuEbulawayo leHarare ukuze sithole laba abangasimela ephalamende lesikhathi. ekansilini.
Iye, kodwa kulabanye phela abathi uhlelo lolu lungani lwabantu bona abakade bencintisa yibo abalakho ukuthi babuyele futhi. Ngoba khanya zani yibo vele abakhuluma ukuthi kumele abantu behlangane ngaphi kumbe ngaphi. Hayi, sikho khona kulini.
Obekusenzakala yikuthi indawo zokuhlanganela khona besiphiwa ama-venue ngama-ward coordinators kumbe ngama-constituents coordinators, bona abantu abangama-technical persons. Nxa kulezikhalazo ezithize abantu bebexoxisana labe-organizing department, yibo abazabe bebonisane ukuthi i-venue ingatshintshwa kanjani ukuze isuthise umuntu wonke. Kodwa into ade siqonqosela kakhulu yokuthi lapho kuhlanganelwa khona kumele kube yindawo ephakathi laphakathi ekwanisa ukufinyelela ngabantu abonke, zingathi kuhade kumbe kuconstituents.
Lo ngunkosazana Ellen Shiriyedenga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uyabona bona abantu abatoba ngo-provincial o-deputy babo. They are still the same people who are selecting people khonapha. So mbona ngathi umehluko kawukho. I-concept inhle, ibizo layo lihle. Kodwa indlela eyenziwa ngayo, it's still manipulated.
Njani, akujule khonapho baba Ncube?
Angithi into enzakalayo, umuntu obuyezo announce umhlangano nxa kuyi-candidate yayingu-MP yadliwayo, yiyo obuyezo announce umhlangano, e-announce ama-date, etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano ngelanga elinje okwenza lokhu nalokhu lalokhu. For example, mina ngingumuntu owenkayi enkayi South, ungachecka umuntu ethusi ombuzayo uza kutshela ngecandidate yabo eyadliwayo ku-previous election ukuthi wenza lokhu, baza kutshela ngobaba uNokuzeni uSibanda onguye ongu-chairperson. So ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu, kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ebithwa ngendlela engayisi.
Kumele ingakwamiswa njani?
Uyabona into okwakumele yenzakale bekufuna khona phana uhlupho kuba lokula. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells ward structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani ama-candidates. But kwasala bona abantu belamandla amakhulu awokuthi yena lona umuntu okade ngu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani, yibo abantu who decide who is going where even ku-next election. Abantu bona khona bayazikhetha bazifake and kabafike. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu ababevele bekhona khonapha. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukunhlanganiso ye-Freedom Alliance sixoxela ese-Johannesburg kwele South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele-Egypt lapho azangena khona umhlangano omkhulu oqhuqhwele ibhanga le-African Development Bank. Iphephandaba le-Herald libika ukuba uMnangagwa kuzakhulumisana labangakahlawulwa izikwelede ngele-Zimbabwe emhlanganweni lo. Kukhangelwe njalo ukuba uzakwenza imihlangano embalwa leziphathamandla zawale-Egypt. Ukugugudeka komnotho eZimbabwe lokukhuphuka kwentengo yempahla ejiyeneyo elizweni lonke jikelele sokuzenza abatshintsha imali okungekho emthethweni labo bekhuphule intengo abathengisa ngayo imali yakwamanye amazwe beqhathanisa leyaseZimbabwe yama-RTGS. Lokhu sokusenza abantu bephile nzima ngoba kabasenelisi ukuthenga ukudla kumbe ukubhadala ezibhedlela okufunakala khona idola leMelika. Kubika u-Ezra Chisa Sibanda.
Inengi lithi umnotho weZimbabwe usufike kwisibanga esesabekayo njengoba sebesehluleka ukuthenga ukudla ngemali yaseZimbabwe esiphose yaba ngumquba. Kunje amavinkili wonke afuna idola leMelika. UNkosazana Siphiwe Ncube usiphatheleni otshintsha imali emkambo omnyama koBulawayo uthi ayisibo abenza imali yeZimbabwe ife kangaka emabhanga.
Sengingavuma sengingangavumi. Ngingazi njalo ukuthi ekuweni kwakhona ukuthi bone sayidindawo bathi sibawise njani. Besingathi lona lenza into ezistraight thina senze okurongwa ngazi uthi ngakubiza ngukuthini ngoba ngiyathola ukuthi ebanki rate yabo iba phansi kithi ngxenye nge 70% nxa singasiqathani si US dollar le bond la kithi lapha nxa unganika i 1 dollar i US dollar kunika i 18,000
osiphatheleni abanengi imali abathinta ngayo kubikwa ukuthi bayithatha kunkokheli zelizwe ezibasebenzisa ukudinga imali yeMelika. Ukwazi Thembalethu Dube ngisiphatheleni.
Kunzima malume la. Lathi kulezi nsuku asiyiboni yawo masivisi. Abantu abasafuna ukutshintsha imali ngamarethi. Bathi amarethi sekuqansa kakhulu. Wonke umuntu usele RTDS eningi so sokungani sesebepleja.
Nothi imali iningi la.
Hhayi lamakhiwa.
Amakhiwa lawo atsala.
Akakambeki ngaqambi ikhiwanya lamba ke.
Lezi phedlela sezibhalisa ngemali yezangaphandle asafuni ama-RTGS. Ugogo uPhethi Makhokho uyagula. Bamxothile kudokotela ngoba engena dola leMelika.
Kunzima mntanami okwemali sikubunzima ukuthi ngathi imali ngiyayithathana. Imali kangilayo. Umuntu nje ngiyahluthela nje kanje labazukulu. Kuyabe kufuneka khona phala amabhuku ezikolo kangikwanisi. Ngapha ngiyagula esibhedlela iyahamba abantu bafuna amaphilisi kufuneka iyusi. I-X-ray ngiyethatha khona le drubhini lokuphila mphila nzima ngihla nzima ngapha ngiyagula kangikwanisi. Bathe bafuna iyusi kufuze ngiyethathile ukuze ngiyethatha le echo. Bathi echo hamba ithathe etown. I-X-ray konke hamba ithathe etown. Iscan hamba ithathe etown.
Uyagula.
Ngiyagula nomkhuhlane wenhliziyo.
Osomabhizinisi uMnumzana Nkosiyathi Masilankata uthi sokumele amise umsebenzi ezinye izisebenzi zakhe ngoba imali yeZimbabwe kayisela mandla ukuthenga ngisho loluthi lomentshisi.
Ngile business lapha eshop engiyirunayo ethengisa impahla. So ngokwenzakalayo athesi lapha ekhaya eZimbabwe lapha bafuna ukuthi thengisa impahla ngamabhondi. So amabhondi ayasilimaza ngoba thina lokhu esabe sukuwoda sukoda ngeforex ngama-US. So ukuthi ngitshintshe ibhondi to US sukundilimaza imali yakhona isakwana isayivumi. Ngilezi sebenzi zabantu abayi-10 ezisebenza kimi ngokuwa kwemali. Sengifuna ukukhatha izisebenza sisebenzisa labantu abayibili futhi ngikhona ukusebenza lapho.
UMnumzana Atabel Maplanka ingcwethu yehlaziya zomnotho ukuchaza ngokufa kwemali yeZimbabwe.
Kusenzwa lokhu kusenzwa ukuthi emhlabeni kule zimpi kuphinde kube lezinto ezenzakala emazweni eliyo esisebenzelana nawo. Ayiwo acina sisenza ukuthi izimali zingami kahle. Phinde futhi phezu kwalokhu yebo kuliqiniso ukuthi uhulumeni weZimbabwe abasomagabazi kwezemali abagwanisi shem sesifika sesikhuluma ngezindaba zokuthi izimali zihlelwa njani hayi lokhu abakugwanisi.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ehlala ethembisa uJesus kabanzi osomabhizinisi abakhuphula intengo yokudla mahlana lokwala ukuthatha imali yeZimbabwe akulo kutshintshayo impahla lokudla kuthengwa ngedola leMelika kumbe ngesilinganiso sedola leMelika usetshenziswa umkambo omnyama. Uhulumende usevumele abantu ukuthi bathenge impupho amafutha okupheka lokunye kwamanye amazwe okungeniswa elizweni kungahlawulelwa umthetho we-customs duty. Kambe kuzanceda lokhu na? Abadala bathi sicela isivuthiwe. Imele Studio 7, igama lami Ezra Jesus Van.
Ikansili yakoBulawayo esebenzelana lenkampani ye-TTI Parking Solutions bakhangelwe ukusungula uhlelo lokupaka izimota enzikini yedolobho lapho abanikazi bezimota abalakho ukukhokha imali efibaphose ikhulu lamadola US $90 ngenyanga. Lokhu sokucaphule abanye abalezimota abathi kabasuze benelise ukuhlawula imali eningi kangaka yokupaka izimota. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kukhangelelwe ukuba kuza kuba lenhlelo ezigoqela amakhadi abalisa ele-platinum, ele-gold, le-silver, awokupha imota kusukela ngoNhlangula. Kusigaba se-platinum umtshayeli wemota uzakhokha amadola phose alikhulu ngenyanga, okuza kwenza ukuba apake santando edolobheni leli. phansi kwesigaba segold umchild uzahlawula amachumi amahlanu amadola emelika i-US $50 ukupaka santando okwamaviki amabili kuthi njalo ukupaka iviki yonke phansi kwekhadi lesilver kubiza amachumi amathathu amadola emelika i-US $30. Okwamanje abachayeli bezimoto abahlawuliswa idola lemelika ukupaka izimoto okwehola elilodwa. Abantu bayakusola lokhu. Umnumzana Meluleki Moyo umchayeli omthova othwala uZulu enzikini yedolobho uthi kabala mali yokungena kuhlelo lolu.
Ngakade beqale bakhuluma lati first enqekade sizaba lemnyimbono kodwa ke hayi nje babona sebekuspecifikile sesezathatha nje akukhona lokho kodwa kuzaba nzima ngoba ukuthi kwakhona umuntu abhadale ebhadaleli 30 days kabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona ngesituation esilayo kade imoto ziyafa kakhulu la le fuel iyadula so ukuthi ubhadaleli 30 days kuba nzima.
Umnumzana Thapiwa Nyoni ulombono ofanayo.
Leo vele akuyenzi into zangkona ziyadura ungathi $90 per month mina yabe ngihola mali ngiyabe ngihola mali nxa kuza ukuthi iparki ifuna $90 per month mina yabe ngihola mali akula phela umuntu ohola more than $300 or whatever so vele haya lokhu asikwazi ukuvumela
lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Justin Nkomo.
Imota singani siyipunishment kuba la ayisachazi uba le mota ungene town nge mota si-stress susiba le BP drive kuba le mota
koBulawayo
whereas izinara abakwe izinara ungazibhatalela umthelo wakho $30 uyinje uyaqhubekeka impilo yankona i-easy uyazihambela we-evo yakhona uzifake lapho yakhona around the country yakho uyahamba uyapho yakhona ngela problem than ukuthi ngibhatale ukuma ngayenzi into ongela any business engiyenza nge-$90 is too much.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Ncube uthi imali izahlawulwa kodwa ayihambelani lesimo semigwaqo.
Into esikhangelelwe ngabantu khathesi ayisikho nje ukuphela ukuthi kube lula ukubhadala yokuthi lokho kwathenjiswayo ukuthi kuza kwenziwa ngomva kwe-parking le imigwaqo emihle imigwaqo okuhambeka kuyo imigwaqo eyenza uBulawayo abukeke iba khona yikho sekudingeka manje. Yebo kambe siyakuzwa lokuyana ukuthi imali iphuma ngalindlela uyabhadala ngenyanga ubhadale ngemva kwenyanga ezingaka mba mafika mangaka kumbe insuku ezingaka konke lokho siyakuzwa kodwa sekudingeka ukuthi imali ibonakale ukusebenza kwayo iguqule impilo zabantu njengalokhu kwathenjiswa.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi kuqakathekile ukuba abantu bananzelele ukuba idolobho leli lidinga imali yokulungisa imigwaqo lokunye.
Lapho uthi khona abantu bengaphaka baphaka izimoto zabo endaweni ekhangelekayo khona sizathi singaqeda bese siyenza okunye ngoba imali yedolobho efunakalayo ukuthi kulungise imigwaqo yonke ithemba iyafika kuma $700 million. So that is imali esitholayo ayikafiki $700 million ukuthi sibe le total rehabilitation yemgwaqo.
Kusukela ngoNhlolanja nyakenye iKhansili yakoBulawayo yamanyana lenkampani yeTTI Parking Solutions ukuhlawulisa abachayeli ukupaka izimoto enzikini yedolobho idola elilodwa leMelika okuyinto engayamukelekanga ngoba abachayeli labo somabhizimusi bethi kubulala amabhizimusi njalo kuyadla esambeni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Simangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine libika ukuba lihlaselwe namhla ngele Russia esigabeni seDnipro. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele Ukraine lithi lenelise ukuwisa ezinye indizamtshina zakwele Russia zohlobo lwama-drones. Abalayo kwele Sudan bakhangelelwe ukuba bazalandela izinqumo zokubeka phansi izikhali okwensuku eziyisikhombisa kusukela namuhla. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho like lahlasela ekuseni namhla eGhadum isebenzisa indizamtshina ezithwala imibhobho emikhulu. Abomthetho bathi uhlupho lokusetshenziswa okungekho emthethweni kwamafutha okutshintsha umbala womuntu abe mhlophe nke solusabelele ilizwe lonke. Athi uhlupho lolu solusemaphandleni eZimbabwe ngesikhathi abezempilakahle bekhala ngokwehluleka ukwelapha abasebenzisa amafutha atshiyeneyo aguqula ijwabu lomuntu ngokuhamba kwesikhathi libe mnyamathu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Banengi abantu abasebenzisa amafutha atshiyeneyo agcotshwa ikakhulu ngabesifazana abafisa ukuba lejwabu elimhlophe. Kwesinye isikhathi imizamo yokuthi abantu bebe bahle itshiya belamaqhubu ebusweni njalo abanye bemnyama chu. Umnumzana Thaddeus Sibanda ohlala eVictoria Falls ngomunye wezimuli ezilondoloza izigulane ezehluleka ukusila izilonda ejwabini osekwehlulela bezempilakahle. USibanda uthi umzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka eminingi egcoba amafutha agoqela i Kerolite, imovethi kanye le-epidem, kwathi dlwe kibo ububi bawo lapho sethe wehlelwa ingozi yokugwazwa kunyanga edluleyo osekuze kwafika namuhla inxeba lokhe lixhwatha.
Sasingathungeki sona isikini selikhona ukuthi kubambane ezinyama. Sathase sithwele nzima, sasasa luza izimali eziningi. Kuthi manje wanelimele kangaka linyazwe ngamambodlela abangani bami. Sezethungwa ngaphi manje? Sihambe sihambiye esibhedlela kwathiwa umuntu obathungeki lo. Inyama lezi bezingasabambi kuhle kuhle.
Ubunzima lobo bucizelelwa ngudokotela Thabani Moyo okhokhela isabelo seMathebeleland North kuhlangothi lwezempilakahle olwe epidemiology and disease control. Uthi ukugcoba lokhu kanye lokuhlaba ijekiseni yokutshintsha umbala ube mhlophe akulungelanga izigijimi zomzimba ama hormones kanye lejwabu. Wengeze njalo esithi uhlupho lolu lubangelwa yokuthi amaphilisi asethengiswa mahlayana loba nje ezilindweni zamabhasi.
So uma ungalimala ukuthi kuhile kwangkhona, obviously it is difficult ngendaba yokuthini iskin sakho vele sesi-fragile khona ngokwazo.
Okunye njalo umoyo uthi kuyalimaza izinso kanye lesibindi ikakhulu kwabahlabayo. Umnumzana Kelvin Moyo omele izakhamizi kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uveze ukuba abathengisa amafutha okutshintsha ijwabu bawathenga eZambia.
So siyaxwayisa kakhulu ukuthi abomthetho nxa bengaqinisa ukuthi ama products la indlela zonke ezibuya ngawo eZimbabwe kusamele zivale in terms of making sure ukuthi i product play ngaba limited ku society, which means laba kusebenzisayo abangeke bebe banengi njalo siyabe sesisiza umphakathi.
U-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa eZimbabwe, uthi udubo lolu soluhlasele lasemaphandleni.
Yabula indawo esingathi thina it is specific. Nxa senza ama patrols, senza ama stop and searches, siyathola ukuthi ama drugs lawa siyawathola endaweni eziningi.
Unyathi uthi ngensonto kubotshwe abantu abangamashumi ayisithupha lanhlanu 65 abathengisa amafutha la kanye lezidakamizwa kulandela ukusungulwa kohlelo olulesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ngaphansi kohlelo lolu sekubotshwe abedlula amakhulu ayisithupha lokhe umnyaka uqalileyo bemanyanela beMedicines Control Authority of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kweSouth Africa bathi bamangaliswa ngabezinhlanganiso yeOperation Dudula labanye abathi bazathengisela emgoqweni kusukwana ezilandelayo besithi kumele abangalamaphepha aqondileyo bephume bephele kulelo lizwe. Uthi uSokhumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Kulo umbiko obhodabhodayo emphakathini othulwe Operation Dudula labanye bathi sebekhathele ngabantu bokuza abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Bathi bazathengisela emgwaqweni kusukwana ezilandelayo besithi ele South Africa kumele lilalele abakufisayo. umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo unkosazana Vifes Matutu utokwethusayo ukuthi sebekuboneka nenye ukutshengisela ofana lalokhu sekugcina sokuchaphakela ebantwini bonke ababuya kwamanye amazwe lalabo abaselizweni ngokusemthethweni.
Sicayisa ukuthi abantu bangasithathi kancane lesi sixwayiso. Siyazi ukuthi abantu bazathi hayi vele sihleli sixwayiswa njalo nje kuhlele kuthiwa kasiphume sihambe odlalo nje kuthiwa kasiphume sihambe. Sithi kubomama, abomama bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Ababona ukuthi ngalelo langa umuntu uvikelekile lezingane, kungathi umuntu angaxwaya kakhulu izindawo ezingathi zilabantu abalesihlekanyana abayisiqhuku. Umuntu ahambe ngokuqatha lobe siye emsebenzini, abantu behambe beqaphile ekolo njengolwabo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi bakhathazekile ngalesi sixwayiso.
Nxa kuyikuthi bakubona kuyikuthi kunabantu abangenawo amaphepha abangene elizweni laseSouth Africa ngokwekho semthethweni, zikhona ingatsha zomthetho ezimelana naloko. Kumele izikhalazo zabo baziqondise kulezo ngatsha, zibe yizo ezikhangelana nalolu daba. Lokhu okuqondana nabantu ngqo bethi bona yibo abazokwenza bathi bavala nelizwe akuncedi muntu.
Inhlanganiso ezithi zizatshengisela phandle kwamaofisi kamongameli Cyril Ramaphosa zigoqela e-Operation Dudula, Sisonke People's Forum, la mabandla ezombusazwe asanda kubunjwa. Bathi eleSouth Africa seligcwele ngakho kalisela ndawo yokugcina abantu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Obona ukuqoqwa kwalokhu kutshengisela njalo ebona ukuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum, umnumzana Freeman Bengu uthi kusukela mhlaka 1 Nhlangula bazalubhekisa emaofisini kaRamaphosa e-Union Buildings befuna into yonke imekhwimilili elizweni kukhulunywe ngokuthi kwenziwane ngabantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni.
More than 35 organizations in South Africa, from grassroots, NPO, NGOs, political parties, we will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi. Sizobe sihlezi lapho asisuki asiyindawo till uCyril Ramaphosa aphuma aze azosi-address, azositshela ukuthi uzoyenza njani indaba yama foreigners agcwele la eSouth Africa.
Ubengu uthi ababuyele emuva ngokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni akaphume aphele.
Sasisho ukuthi wonke ama-foreigners, sithi ama-foreigners are illegal eSouth Africa, from Zimbabwe, from Nigeria, from Pakistan, from China, from India, from Europe, from America. Sifuna ukuthi wonke ahambe. Abantu abangekho emthethweni kwipabela eSouth Africa sifuna ukuthi baphume baphayelela eSouth Africa.
Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikaRamaphosa obengaphenduli umakhalekhukhwini. Lobanje uhulumende ubengakaphawuli ngalo mlayezo ngesikhathi inhlanganiso Operation Dudula ihamba ixotsha abantu bokuza emsebenzini lesibhedlela. Umongameli Ramaphosa wathi akukho emthethweni lokhu, kodwa kufanele kubikelwe amapholisa kube yiwo athatha inyathelo nxa kukhona elizweni owephule umthetho. Lesi sixwayiso siza ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezinamapemithi eZimbabwe exemption permits sezitshela ukuthi ziphume ziphele elizweni xa zingaphumelelanga ukuthola olunye uhlobo lwamaphemithi. Kusenjalo izalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala elokishini leHammarskraal duze lePretoria zithi zikhathazekile ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula ithumi kuleyo ndawo. Bathi balokhu esabela ukuthi lo mkhuhlane wangena edolobheni lePretoria ucine ususabalele ilizwe lonke. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Kumalo.
Ulanzo namhla sokuba ngezomnotho ngesikhathi idola leZimbabwe lisiwa okumangalisayo njalo lentengo yempahla ejeneyo ikhuphuka elizweni. Singakagqibi kuhlelo lalo namhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Kumiswa umhlangano webandla le-Citizens Coalition for Change okukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo. Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe. bazonde okumangalisayo abantu obulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota enzekeni yedolobho leli. Sokulabantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha okuzihluba ijwabu ebusweni. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noma i-text message kunombolo ethi 1-202-465-0318. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wolivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.